Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum. The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, March the 18th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are looking at the factors that will determine who you vote for in the coming elections. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are also streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. As you know by now, we are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele, as well as www.voazimbabwe.com. Good evening once again. The 2018 election season is in full swing. Political parties are out campaigning and making all sorts of promises. Some practical, others ludicrous and simply far-fetched. Empty populist platitudes, if you will. But does that even matter to you? Well, that's what we want to find out tonight. Give us a call and tell us what factors will determine who you vote for this year. Lichona njani zoluganda ba ikudibana kuhlelo lwenu uhlelo lwaba sakhulayo lamhlanje kungolwesibili. Utaba olusekudwini sikhangela ukhetho osolusondele luyeza kubo July August khonapho. Umbuzo omkhulu esiwubuzayo lamhlanje ngothi kuyini kahle kahle ozaba ulakho engqondweni okuza kwenza ukhethe ukubana uvotela eliphi ibandla kumbe uvotela bani, kungaba ngumuntu abencintisa kusikhundla sokuba ngukansila kumbe kusikhundla sokuba ililunga ledale leparlamente lakhona lephezulu kusikhundla sika mongameli. Lisithinteke ngocingo khonapha, inombolo zethu zithi 001-202-619-2077. Sifuna ukuzwa ukuthi kuyini kahle kahle eliza kuqakathekisa okuzalikhanga, okuzalihuga ukuthi livotele ibandla thize kumbe livotele uzibani banyana. Ndonyaya iri mudariro, nasi veduwe muchirongwa chenyu, chirongwa cheve chidigi. Tukuda kunzwa kwa muri kuti zvizva muchange muchikoshesa zvikuru musarudzo dzinouya zvichapa kuti munge muchisarudza kuti ndichavhotera bato iri kana kuti ndichavhotera munhu uyu. Tifonerei pano pa Studio 7 Live Talk, The Connection, pa number 0 nare zinoti 001-202-619-2077. Munogona zvakare kuti tumira mashoko ne WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Ndonyaya iri mudariro nasi. And joining me first is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. Mr. Machakaire, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing well. And how are you doing?
I'm doing well too.
Good. Let's dive in. We know the voter registration process is still open, and I know your organization is one of those that have been, you know, lobbying members of the public to go and register. Where are we now?
Yeah, we are still committed, encouraging people to go and register to vote. Like we have been saying, we are targeting mostly the youth because they have the future. So we are busy mobilizing and encouraging them to take leadership positions in their respective political parties. And we are urging political parties to consider youth in their candidate selection, be it in local parliamentary, even in the presidential. We are very much concerned with the youth of today, because they have the present and the future of Zimbabwe with them.
Mm-hmm. And as you crisscross the country, Mr. Machakaere, talking to these young people, what are some of the factors are they telling you they will be considering in picking which political party to vote for, or which individual to vote for, especially, you know, people who do not necessarily support a party at this juncture?
I thank you. It's true, as an organization, we have walked around, we have gone around Zimbabwe. We have spoken to people from different political organizations, from different backgrounds. What the youths are saying, one is that they now want to be led by people of the present generation. That is what most of the youths are saying today. They are tired of these old politicians. Not that they are discarding them, but they are saying we need to be led by people who understand what we need as youth. People that are involved with the daily needs of the youth. People that are conversant of what is happening in the global world. People that are conversant with the technology of today. So many people are promising to vote not for political parties or members from political organizations, but as far as we are concerned, the election is going to be a bit different. People are going to be voting on personality, not just from which political party one candidate is affiliated to. So the youth are tired. They need someone who tells them. They need someone who promises. They need someone whom, when they look at, they can be convinced that their future can be in good hands. They don't want to entrust their vote into someone who, for example, who continue talking of the second Chimurenga. But most people are saying, of course, we appreciate what the freedom fighters do, what the freedom fighters did, I mean. They appreciate them. But today, they need economic emancipation. Of course, we are in a free Zimbabwe, but our economy is not free. So people, especially the youths, who are educated, some are diploma holders, some are degree holders, but they have got no employment at all. So they are saying, "Matatadika kare, achanyarazi mwanaba." We need food on the table, and definitely And definitely, should I say, no matter how ZANU-PF, should I say, is going to campaign, is going to promise, is going to advertise, people, our youths are so tired. Mm-hmm. We talk.
Finish your point so that I move on to our second guest. But go ahead and finish your point.
Yes, I wanted to say even the youth from ZANU-PF, they are not going to vote for ZANU-PF this time around because of empty promises.
Thank you, Itai, and please do stay on the line. And joining us now is Linda Mpofu of the organization Community Youth Development Trust. Good evening, Linda, and welcome.
Good evening, Ntunga, and thank you very much for welcoming me.
So I know your organization too is very much engaged in mobilizing young people to vote in this coming election. What are some of the most important factors that you are hearing from many young people that they will be considering in, making up their minds on who to vote for?
Yes, there are a lot of issues that young people are talking about. First of all, they are talking about voting for youthful people, youthful both in age and in their heart, because they are saying they are tired of empty promises. We've got youths who are so learned, diploma holders, degree holders, master's holders, even PhD holders who are unemployed. So for them, they feel that the old guns who are there now really don't care about this education that these youths have. So they are saying that if only there are youths in leadership positions, people who will know what exactly the youths need, what exactly the youths are yearning for, then maybe these people will put up policies that will open up spaces so that youths can get employed. So this is the most, hot issue in all our meetings. For example, like this past Friday, we had a conference, and the youths were all agreeing that no to empty promises and no to elders who keep on talking about past things that they were not even involved in. For example, even Chimurengas and all, this is an old, tired song to them. They want, the youth of today are tech savvy, so they need things that are really conversant with them, with the today, the now, and not the old. So this is the talk that is happening everywhere.
Ngezinye indlela abantu abasakhulayo lonyaka bakhangelele kakhulu kuma candidates kwabancintisayo abangontanga labo.
Yes, yikho sibili bathi bafuna ukuvotela abanye babo ngoba okhulu labo gogo behlulekile babathwalise nzima bengabanaki. Bona abakufunayo khathesi ukuthi bake baphe osontanga babo ithuba lokuthi labo bake babuse babone ukuthi kuzabaqinisa ngaphi, ngoba kube belokhu befaka abantu abadala bencitsha ithuba laba abatsha akubasizi ngalutho, ngoba khangela khathesi nxa sikhuluma nje uminista wama-youth khathesi une-69 years. Sure, eqinisweni kuyini angakucabangela ontanga athi yikho sibili okumele kwenze ngontanga. So abakufunayo bona khathesi yikufaka, nami ngikufunayo ngoba ngingontanga phela, yikufaka laba abaneminyaka sibili abasaselegazi eligijimayo, siye sibone sizame ukuthi kanti bona bazasifikisa ngani. Nathi sike sifake bacabange ngokuthi asilamsebenzi. Ziningi izinto esizifunayo thina njengabontanga. So sizabanika lelo thuba sibili kukhetho lona lolo olwalo nyaka, sike sibafake sibone ukuthi bazasifikisa ngani.
Thank you there, Linda, and please do stay on the line. Itai too, please do stay on the line. Dimbotora Tereri Vatato Mkuma Tato Magadi
Tirebo Magadio
Aywa Tiri Bos Terek Mati Bata Morigubi
Antrimu South Africa
Kwa Kamira Seigu Jionuku
Atrimu Daru Daru Masangwa
Mainzwa Nyairi Mudari Ronasi
Yegudi Trimu Kari Siri Yavu
Iwongo
Tukuda shanduku. Shanduku sinu jeje ndo ya tukuda mnigo. Sala chakilo tarsia kufuro kwa makambani kutuwari kunze isu tukuda sikuwege tindu vila mkati ninyike iji zaga. Izo zutaka wana muna nukwansa kutitile izo. Chukwati mwe edino kuna ufara. So far hapana atati itira sofa sala tu dao kutombo chinja mabatani zichinda wa kuti promisa wanga kundu kutitira sinu kuta hata andua
saka mkoma tatu zhizwa mchange mchida kunzwa kuva kuneveje matongero enyika vamnanga kwa amaikupe Nelson Chamisa ana Walsh menguwa, ana mai mjuru, ana tenda ebiti zvizva muchange muchida kunzwa vachitaura, vachivimbisa zvichapa kuti mubude nechisungo chekuti idzi dzinenge dziri kutaura chokwadi dzinenge dziri kutaura zvine mutsindo saka ndiri kudzivhotera zvizva muchange muchikoshesa ipapo.
Inini zvandicha koshesa chikuru nyika kuchengetedzwa kwepfumo yenyika kutanga chechipiri kuvhurwa kwemakambani tinoda kuona vanhu vachidzokera makambani makuru achivhurwa chechitatu vanhu vachiona hutano hwakanaka mvura yakachena mukati memadhorobha. Dozi nisa tindo dakutari sirezos. Apo pa wanu warugu pa ma pati za warugu right now. Chandunga dakutari sa ndiye kutima politivienza anuni ya tamanyi. Especially utaurom. Tanzu wani ma promises. Saka right now ndrugu dagu imba indrugu famba sa wangu nye itidika. Ewa chamisa ndruda kuti ndiwa bilize shomu. Asi ye, language yawe inu mpoita kuti ndi mpoti tauti shoma. Ne kuti, kati zwa anoso taura mkoma hei. Dozo chaya kuti mkoma wa, varu da kushandura nige, kama tu wada kuti ndiwa bilize.
Kunge zvipi mkoma, tipei mfana nizu.
Mkoma makanitawara zwe bullet train, mkati minike Zimbabwe. In 5 years, mkoma tinenge tatu ene mabasa here, economy bo here, sekuti zvese izvo zvinenge zvatoitika handi muri kuwana manje. Saka ipapo pane mba kuita kuti ndiite sendiroti dhauti onyatsoda kuti tiite zvinhu zvine huoni here kana kuti aroda kungoti tingovhotawo zvedu.
Saka muri kuti hongo muri kutarisira pane zvamuri kutarisira but vezvematongero enyika vacho vasanyepe nezvinhu zviri obvious manje.
ya ngavarege kunyeba nezvo zviri obvious ende chimwe ndeye kuti zvizina kuti hurumende yanga iripo yagara ine kutadza kwairi kuita kana kuti yagara yakatotisa pasituation isiri right. Saka izvozvo tagara tinoziva ngavachirega kuti pese patinongoti pavanoita rally kana kuti pavanoita rally tinoda kuti vatiudze kuti chii chichaitika, kwete kutiudza kuti ana nhingi wakafeira pakati tinozviziva, tiudze mukuru wedu kuti pakati pakadziriswe zvakati tikuda kudai tikuda kudai tinyatsoziva kuti aiwa zveshuwa iyi inzira yakajeka, kwete zvinhu zvinenge zvisingaitiki zvinotozvita kutipa mubvunzo manje kuti saka toita sei manje toimba naani apo.
Haiwa, mataura mukoma tatso, tinotenda kuSouth Africa uko.
Haiwa, tinotenda kurena.
Ingakai, komunye mlaleli wethu lapha uMdolomba. Mdolomba aqhube kubambile khonapho, nembodzoka kwamuri mukoma Machaka ere. Muri kuwanzwa vatereri vari kutaura.
Ya, ndiri kuzvinzwa chaizvo. Ya. Mukoma ari kubva kutaura kana kuti munin'ina wangu ari kubva kutaurawo ari kutaura zvakanaka chaizvo, asi pane zvendinoda kuti anzwisise kuti munhu ukanga wagara uri uchitambudzika zvakanyanya sevanhu vakabarwa muma90s kusvika petiri panapa hawana kunyatsoona kunaka kwenyika. Saka tiripo tisusu wechidiki wakapinda pakutungamira wane muono uri mberi, havasiri vanhu vari blingard, havasiri vanhu vari dogmatic, havasiri vanhu vanongofari vanoona zvakavakomberedza. Saka ndaiona zvangu pasocial media vanhu vakawanda vari kutaura nezvekuti bullet train is impossible, bullet train is impossible. Tavasina kunyatsotanga kutsvaga kuziva kuti nyika yedu yeZimbabwe inyika yakamboita sei, inei. Nyika yeZimbabwe yakapfuma, ine zvicherwa, ine maresources akawanda akamismanagedwa for the past 37 years. Tisingaedheri panguvawo varungu pavaitonga, pamwe vaitotora humwe upfumi vachiendesa kuBritain, handingazivi zvangu. Saka kana munhu akutaura manje kuti chendingakurudzire kana vari vachamisa ndechekunyatsosimbisa kuti he is going to curb corruption, nokuti akakwanisa kudzivirira hunonzi huori zviwanikwa zvose zvemunyika medu zvikaiswa into good use, hapana chinotitadzisa kuita first class country. Saka vanhu ngavatende ngaombe mukana, hakuzi kuti rinonyenga rinohwarara. Ngatirambe tichitaura takatarisa nyika yacho yeZimbabwe kuti inei, ine zvakawanda. Saka zvinoita kana tikadzivirira huri, kana mbavha dzakaba mangoda, kana mbavha dzakaba madiamonds, kana mbavha dzakaba platinum, dzakaba gold, dzikabatwa dzese izvozvo zvodzirwa, mari inenge yakuwanikwa yodzorwa yese yoshanda. Tiri kutaura kuti zvinhu zvetinoda zvinoitika. Rega ndimbodzorere muteereri anga achitaura kumashure uko. Kwandakakurira inini nguva yehondo, tinge tina mukoma ainzi Comrade John Tichadya Mafuta enyika. Vaitonyatsotarisa vachiona kuti munyika yeZimbabwe mune upfumi. Munyika kana munhu nganyatsokoshesa, nganyatsonzwisisa kuti kana munhu akaita sakasukuere achivaka imba inonzi ine mabedroom 40 kuGlenroan, akagona kupwanya matombo, akagona kuputsa gomo kuti anyatsovake imba, mari yacho aitore kupi? Emeya minista. Ndozvo tiri kuti upfumi hwese ihwohwo ukaitwa pamwe chete zviri kuimbiswa izvi zvinoita zvinobudirira chaizvo chaizvo. Saka ndambonzwa muchipa muenzaniso yekuti kune vari kuda kukwikwidza vakafanana namunangagwa nana mai Mujuru nevamwe vakadarawo. Ndiri kufungidzira kuti Mujuru, I mean Munangagwa zvake itori nani starter because akagara ari mumuhurumende kubva 1980 apana chitsva chaatagona kutaurira nyika yenu kuti achada kuita chaakatadza kuita.
Ndimbopinda ipapo mukoma Machakai. Ndimbopinda ipapo ndimbomubata muromo.
Okay. Ndozokanganwa. Ndinendiri kuti mai muJerumani ndimbuya wedava. Wangu ari muhurumende. Zvaanofanira kungodai wangu ari kuita manje. Wangadai ari kutsvaga wechidiki wavari kuisa pamberi. Iwo uchivataurira manje ndiona mwanangu. Una mwanangu ukafamba nenzira iyi. Kwetewo futi kuti wade kuenda pamusoro kunoti ndoda kutonga nyika. Wegozodizwa wakatadza kare karewo zvekare. Makore 37 wari muhurumende. Saka tiri kuti wakafanana nana mbuya muJurava. Ngavaregedze kurwisana newechidiki. Ngavachipo wechidiki. Iwo uenda kumashure wachipa mazano. Wachiratidza gwara. Kana paakurasika watai wadzoka apa ngatidai unongedzera kasevanhu kwenge vari muhurumende kuti onaita pamwe paimbobuda neupfumi ndepapa pamwe paimbobuda neupfumi ndeapa izvozvi tineka uyu mumwe akabva kupinda wafuti
ngoma itai ndimbomubata muromo mukoma wangu ipapo ndimbotora mutereri just hold on one second ngitate umlaleli umdolomba kunjani mnumzana. Hello, Mdolomba.
Hello.
Yeah, mkunjani ba?
Hello. Hanya pila mbo, mkunjani.
Aisi ya pila, unjani lapo kono?
Aisi ya pila.
Ungehlisa i volume ya msakazo wako, ngizumsi ndo lapa zwa nani uli? Aha, ustintu ngapi ba? Ungapi? Hello, Mdolomba.
Hello.
Yebo, liyaqhuma ucingo lwakho. Uthi sibambe ungapi? Aha, uyizwile indaba akusiphi umbono wakho?
Hayi, mina engikubonayo ukuthi izwe lethu leli yazi lidinga sifuna ukuthi uNkulunkulu angenele. Sithole umkhokheli oqotho babefuna ukusebenzela abantu. Ngoba iqiniso likhona ngelokuthi omunye angangena asikhalele ukuthi omunye omusha abuye kodwa ayiqalise ngizaqala naye afuna ukuthi asebenzele imuli yakhe asebenzise ilizwi lakhe ukuqala ilizwi ngapha lisifa sisele imisebenzi sisela konke okumele sibe lakho njengelizwi oke hhayi
ngokufana
nayo.
Aha, wabhalisela ukuvota yini Mdolomba?
Yee, ngabhalisa wazi.
Aha, so siyavota nje especially kathesi ngesikhathi secampaign ayakhankasa amabandla. Kuyini ofuna ukukuzwa okungenza uthi ngiyamkholwa lo muntu ngizamvotela mvotele lebandla lakhe?
Akumele abe umuntu ozinikele ukuthi uzasebenzela abantu. Kodwa ke ihlupho yokuthi abantu bezombusazwe anti uyakwazi ukuthi nxa esafuna ukuvotelwa uyakhuluma nalokhu sevotele kathakwenza.
Hayi, siyabonga Mdolomba, sikufisela intambama enhle. Uphenduke uhlelo ngeviki ezayo.
Yile baba.
Aha, siyabonga ke Mdolomba, timbotorazve, mumwe mutereri vaDesire Mutape. Mukoma Mutape makadi?
Takasimba makadi zvenyu.
Aiwa, takasimba kana makasimbawo. Matibata muri kupi?
Tambata tiri kuSouth Africa kuPretoria.
Na zvakamira sei paPretoria?
PaPretoria panofadza chaipo.
Munombosangana navaZuma here?
Vazuma asati zvemitambosangana navo.
Kana kuti vakadzokera kunkandla.
Vakadzokera.
Mapina muchirongo amukoma wangu tipeyo pfungwa dzenyu.
Tutara nezvizviya.
Tokukurukura nemakampeign uyezve tinoda kunzwa kwamuri kuti zvizvi zvamuchange muchikoshesa. zvamuchange muchiongorora mumabato nemacandidates zvichapa kuti mubude nechisungo chekuti ndakuvhotera munhu uyu kana kuti ndakuvhotera bato iri.
Okay, ini zvandinonyanya hangu kutarisisa, ndinonyanya kutarisisa bato rinoita zvido zvigutsa ruzhinji sebato rezano PF. Risina mhirizhonga sezvatiri kuona kuMDC kwatakabva uko zvekuti ana maikupe vanodzingwa, vanorohwa, vanotandaniswa. Hatingazvigoni.
Zamuri kuti ZANU PF ndiyo ine gusa ruzhinji uyezve inogona kutodhiriva chaizvo.
ZANU PF ibato risinganyepi, zvasiyana nekuMDC uku zvatinongonyeberwa, zvatinoona kuti pachena kungonyeberwa. ZANU PF inotaura chokwadi chiripo. Saka isu sevechidiki takamira neZANU PF tiri kuti aiwa vaED ngatimbovapa mukana.
Asi pakunyepa pabato renyu rinonyepa mugomo wangu. Vamugave vakambovimbisa mabasa kuti tichange tichi umba mabasa 2 million. Akaenda kuti mabasa acho.
Regai ndikubate mugomo wangu. Vamugave sakei isu tadzoka kuZANU PF. Nguva yavamugave takanga tabva kuZANU PF isu vechidiki. Nekuti ngatisasataura zvavamugabe, bato reZANU PF raakutungamirwa naEmerson Munangagwa. Sakei muchiona vamugabe vaakuda kufoma zvavo zvimapato izvi, isu tinomira navamunangagwa. Vamunangagwa havanyepi, vanotaura chokwadi, vane chido nenyika.
Asi vamunangagwa vacho vaimbovaka ishamari yavamugabe vachishanda vese for more than 30-40 years vasati vavabvutira simba.
Vakasenza vese chokwadi more than 30-40 years. Sake muchiona kuti vamugabe mhedzisiro vakanga vava kushoropodza vamunangagwa, vava kuda kudzinga vamunangagwa. Chikonzero chakanga chiri chekuti vamunangagwa vakanga vaine pfungwa yekuti nyika iende mberi sei zvakanga zvakazobhowa vamugabe.
Saka zvii zvakapa kuti mubude muMDC?
MDC takabuda nhema, uye MDC bato risina kurongeka. Takanga tiri muMDC tikashandira MDC zvakanaka 2008, asi chinobuda hapana. Vanhu, kune vanhu vakawanda vakapisirwa dzimba 2008, asi kuti tito zvakaitwa neutungamiriri ndezvipi kuratidza kuti vanhu ava vakafira mubato? Hakuna kana zvavakaita.
Vachiurawa neZANU kana madzokera kwairi mukoma Mutape.
Aiwa, avata vanhu ava vakanga vanogona kunga vaiurawa neZANU PF munguva yavamugabe. Hatirambi kuti munguva yavamugabe pakaitika zvakaipa zvakawandisa. Asi iyo sebato reMDC chii chavakazoitirwa vanhu vavo? Hapana.
Muri kuti vamunangagwa ndemunhu kwaye, asi mwedzi wapfuura amai Mujiru vakamborakasva stereki nevatsigiri veZANU PF kuHarare ikoko vachiita musangano.
Anamai Mujiru vaya vakanga vanyebera vanhu kuti purezidendi ari kuuya. Vanhu vakaenda kumisangano yavo vachiti aiwa purezidendi watinoziva ndivamunangagwa. Vanhu kubva vazobvunza kuti handiye purezidendi wamaireva here kuti ari kuuya uyu? Mhirizhonga kubva yatanga ipopapo. Kana vakanga vanyeba kasaka, vanhu vaizoita sei?
Asi vakarohwa nevanhu veZANU PF ende tineomboone kuti vakazosungwa.
Vanogona kunga vakarohwa nevanhu veZANU PF, asi hazvisi mugwara reZANU PF kana kuti tichiti ZANU PF ndiyo inokonzeresa mhirizhonga kana yakanga yavatuma. Munhu akangoitawo izvozvo izvo anosapota ZANU PF mushure mekunge abhoikana kuti ndashedzwa, ndasiya mabasa angu kuti huya purezidendi ari kuuya, akaenda achinofunga kuti ndiri kunosangana napurezidendi.
Saka aiwa, ndinotenda mukoma Mutape nekupinda muchirongwa.
Ndatenda zvikuru.
Awe yakhuluma lapha uDesire Mutape uthi yena wasuka kubandla leMDC wabuyela kuZANU PF lapho ayikhona la kudala uthi ibandla leMDC akulalutho nxa kumatabire uMatabire uthi makumbo enyoka uthi akulalutho bayathembisa nje kodwa abalalutho abalwenzayo kaba deliver kaba act. Kodwa ngimbuzile ukuthi uthi kuMDC kulodlakela kulalutho ukhuluma phindwa wazigwenxa yedwa futhi wakhuluma ngokubulawa kwabantu kukhetho luka 2008. Sengimbuza kodwa babulawa izanu phela labo bantu uthi yebo kunjalo kodwa asi ipfungwa zabo ba Desire Mutape ngombono wakhe ke lo uMtape uthi yena ukhetho oluzayo uyavotela ibandla lakhe ibandla leZANU PF uthi ubaba uMnangagwa ngumkhokheli oqotho mgoma itai mo chiri parunari
ndazozvibata ndingedri kuda kuti ndibva ndakase kutsiura uyo anoda kushandisa nepenuro yevanhu yekutaura zvinhu zvisina maturo kuti auye pamhepo achinyeba kuti munhu weMDC. Handisi kutaura ndakamirira zvangu MDC, asi ndikuda kuti panyatsokuziva kuti munhu angagwa is guilty. Ekenge arimo muhurumende matebelere ndimasaka achiitwa anofanira kuzviziva zvizvo kuti munhu angagwa is guilty. 2008 the late tsvangirai ahwina munhu angagwa ndekinge ari agendi yamugabe, election agendi yamugabe, wakaba win yaakutaurwa izvozvo izvi kuti tsvangirai yakinge aine 73%. Wanhu vakaurayiwa, wanhu vakapisirwa dzimba, wanhu vakadumburwa maoko. Pezvino izvi ndiveri semunhu angagwa ari kutaura kuti 2008 kunge kusina mhirizhonga. Ouya uyu muteereri ari kubva kutaura uyu unyatsowana magatsi ekutaura pamhepo kuti ZANU PF hainyeperi wani. Chii chakanyatsoitwa neZANU PF pa100 days dzakataurwa naMnangagwa? Atadza kubvisa aipa mutemo uyu, atadza kubvisa posa mutemo uyu, atadza kungodhairekita kuti ZBC ivhure masaisai wanhu wezvematongerwo enyika wataure. Isusuwo weZimbabwe yadzoka neamwe macivic organizations tiitewo maprogiramu ka wanongoramba wachingotaura zvezano wachitaura zvezano wachitaura zvezano. Saka awanhu ava mangwana havadi kupiwa platform panepenuro idzi badzi ngavaende vanoita propaganda dzavo vari kuZBC uko nekuti wanotikanganisa. Nekuti tine vana vakadzidza, tine vana vane mamasters, vane madoctorate vakagara pasi osumuka otaura kuti hanzi ZANU PF ndo inogutsa ruzhinji. Yakagutsa ani? Iye zvino izvi pakatangwa chirongwa cheminda chaicho chaicho ichi waiti toda kuita equitable redistribution of land, asi waitora mapurazi vamwe vachipiwa ma2 hectares, vamwe vachipiwa ma5, vamwe vachipiwa ma6. Ivo vana Munangagwa vachitora mapurazi azere, vachitora mapurazi ane maminerals utaura kuti hanzi ZANU PF ibato reguta ruzhinji. Haasi kunyatsoziva zvaarida kuita munhu uyu. Anoda kuti abatsirwe, anoda kuti aende kundogadziriswa pfungwa dzake dzakati monyorekei. Haasi kunyatsoziva, haafaniri kutenderwa pakutaura pano. Ndo vanhu vakaita kuti masaisai ave mazoti, ndo vanhu vari kukonzeresa kuti tive nemonopoli yebroadcasting. Iye zvino izvi vanhu vakaapply ZBC ndiyo yega yakapiwa wana ZFM awo, wana Superman ndiwanzira maproxy eZANU PF, wana Star FM awo mastations eZANU PF. Utaura wangani maindependent broadcasters akaapply akanyimwa. Utaura kuti hanzi gutsa ruzhinji, gutsa ruzhinji wekudi. Iyezve tikatarisa composition chaichaa yevanhu vari muzeki wacho vari kuda kuitwa kuti vatungamirire sarudzo idzodzidzi zvinongoitwa zvese zvakazara nezano. Saka uyu munhu uyu ada kubatsirwa. Ndoda kuti nditaurire vateereri kuti izvozvo kana dzemudanga dzichimbotungana iti healthy kuti mapato ezvematongerwo enyika wakonane zvinhu zviri normal hazvisiri abnormal bais kuti muMDC kunyange ndichiri mutauriri weMDC uyezve ndichiri paplatform ino kuti nditaurire zveMDC kuti mumboite kakusawirirana kana kuti kakusandidzirana kakusandidzirana that's politics ingwani kana kuchechi chaiko chaiko maeredha kana magweta magwesa amagosa chaiwo chaiwo anombotsvigira pakutadza kuwirirana vanhu asi vanozoenda vachinogadzirisana hakuna zvinhu zvikuru zvaitwa zvitingabva tade kuti tibva tati MDC yakundikana
kanguvandimbopinda ipapo
mungoma
itai
takaona shanduko isu
mungoma itai
ndise munangagwa
mungoma itai
ndikupiwa kesh ndakuendawo kunojoina maqu
mungoma itai ndimbopinda ipapo ndimbotora muterere asi you know just to make it clear tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopa vanhu vese mukana vekuzanu pf vekuzapu mdc vakazvimirira vega saka mukoma desire mutape vane kodzero yekutaura pano pane penyuro we are not gonna you know behave like zbc and muzzle people because of a certain point of view we remain neutral and that's our business ngithathe umlaleli lapha ecingweni othi ngathanda ukubethwa ngegama ngiyakwamukela kuhlelo umlaleli
yebo
kunjani
hayi ngiyaphila
ye uyizwile indaba kuyino zabe ukukhangele lawo kuza kwenza ukhethe ibandla lokuvotela kumbe umuntu okuvotela ukhetho luzayo
thina sikhangelele ukuthi abantu abedika bathole imisebenzi kakula msebenzi ngaphandle kwamazwe ngenxa kuyukuthi akula misebenzi elizweni i-100 days sezikwanile kwakuthiwe kuzaba le misebenzi kwakuthiwe kuzavula amakhampani akula khampani ezinile so thina sifuna abantu abanika abantwana imisebenzi babhalile ama-form 4 ama-form 6 balama-degree akula msebenzi yahlezi sebethenta izinkomo bathengisa ama-cardbokisi bathengisa izidi ezingalamba dale emfundweni yabesayilizayo
bayakhuluma bezombusazwe bayenza amarali lapha lalaphaya ukhona mpela osuthe angitsho ukuthi umbethe ngegama kodwa likhona ibandla kumbe umuntu ongani weyamele kukhonokho okukhangeleleyo
ya thina sikhangele ukuthi engingazi ngangena abanye abatsha nanye bangathinta izinto
amayouth
abantwanyana abake bangene funa ukuthi nabo bayangathi ababethu abangathi laba iminyaka isiminingi
sokwehlula
sekwehlula iminyaka isiminingi 37 years from 1980 until today ayinatshintsho wonke abona ababakhuluma ngetshintsho ngabantu abaqala ukungena ngo-1980 ngokufikela nje
sithi isintu kusinwa kudedelwana
yebo isinika mini amandla ngoba ungaziliwe nokulokuthi mina ngiyakwanisa ngiyakwanisa akula muntu okwanisayo anomunye uthi la kabona ngina akwanise foni thina abantu tesibona ukwehlulela kwabantu angathi bena siyakwanisa ngoba ngase ngakhuluma ilungelo lakho bakudlawa
hayi siyabonga ngokungena kuhlelo mlaleni
hayi lami ngiyabonga
ndimbotorazve mumwe mutereri vagura jena makadii mukoma wangu
angu makadii yongo
aiwa tiri bosterek matibata muri kupi
kugokwe
wakamira sei kugokwe uko
kugokwe kuri nani zvako asi tinotambura nezara
hamusatima hamuna kurima here mukoma
kwakuchipisa zvisingatomboiti mvura yakatanga kunaya manje manje zvirimwa zvacho hazvisati zvotosvika kana mumabhicha ino
asi pane chamuchange muchiwana zvirimwa 1 or 2 at least zvekudya pari zvino
Hapana kana tarira, hamene kana mvura ikadzoka weikanaya, takangozviisa kurasakura wedu asi hamene ikadzoka mvura dzingaibva here?
Hai, tichagara takashinga, murambe makashinga zvichaita mukoma wangu.
Tinongopa tariro kuna Mwari.
Saka tikukurukura nezvesarudzo zvizva muri kutarisira. Zvichapa kuti munge muchibura nechisungo chekuti ndovhotera ani kana kuti ndovhotera ripi bato musarudzo dzinouya idzi.
Ya, zvandiri kutarisira inini kuchekutanga kukosheswa kwekodzero dzevanhu. Chepiri ndinotarisira kudai makambani avhurwa nekuti izvo zvinotitaura nezvekurima kudai. Ndiri munhu akapasa chikoro, ndinotoriwo nedhigirii rangu. Asi handina basa, ndingori kutambudzika ndiri mukati menyika ndichivimbisa zvivimbiso zvisina basa. Saka ndinotarisira kuti dai waro pagona kupitawo mutungamiriri wechidiki ane dzidzowo anotarisira kuti vamwe vane dzidzo saye vawanikwa vachiita mabasa, nyika igobudirira. Saka ndozvinhu zvandinotarisira kuchiona kushingaira neshungu kudai ndarwadziwa neava mati mukomadzidzi aya mashoko vangu aita vanorwadza zvisingaiti nekuti iye ari kusouth africa right now nechikonzero chekuti muzimbabwe hamuna basa. Asi ari kutaura kuti ZANU PF yakanaka nekuti hainovimbisa zvinozadzitisira, zvinhu zvinorwadza zvisingaiti. Takadzidzawo chikoro tichishandisawo maresources evabereki, but right now nanhasi tiri kungochengetwa nevabereki. Nanhasi vana veduwo vadzidza vakangogara tanguva vanhu vakangoungana panzvimbo imwe chete pasina vachinobuda. Izvezvizvi takadai so mukati menyika yezimbabwe muri kunzi mune mabhinya mazara vanhu vapachina kana rugare rwakanaka. Vanhu vari kuurawa, vari kuchekwa, vana vechikoro vari kudzingirirwa, vanhukadzi vari kuchekwa. Asi ari kutaura zanupiefu yakanaka, chii chiri kugadziswa nezanupiefu pazvinhu zvakadaro. Right, handii nhasibato randingati ndinotsigira pari zvino kana vakaita sei, asi ndichida kutaura maringe nemdc yanga achisvora. MDC yakahwina 2008 ndezvaanoti hakwanikana zvakaitwa vanhu vakaurawa vakavaitirei, vanhu vakapisirwa dzimba vakavaitirei. MDC sebato risiri mupawa, harisiri nemutungamiriri ari kutungamira, haina simba yekuti ringagona kuitei kuti zvese zvinobudisa mari ingagona kukombateta vanhu ivavo zvakabata nebata zvemutombo. Saka haina simba rekuti ingakwanisa kuita chimwe chinhu. Dai iri yanga iri kutonga yakakwanisa kunge ichibata utungamiri hwenyika yakoniwa kuita zvichaida ichiisvora. Ati the moment hapasa tingasvora zanupiefu, chayakatadza, haina chayakabata chinopa mari, haina chayakabata chinonyatsoti iriatidze simba rayo unlike zanupiefu. Ndokupa pane vamunangagwa vaari kurumbidza. Vamunangagwa have been in power kubva independence iripo, tichingoziva nezvakomrade Emmerson Mnangagwa vachiita zvavanoita, vaita zvavanoita. Inini I once worked in a company ine mashares vamunangagwa steelmakers. That company owes me $3,500 iriko right now. Nyaya dzakapinda mumatare, dzichipinda mumatare tichihwina. The same president ivo achitsikika just because ane mashares imomo. Nanhasi vanhu havazi kushanda vachibhazara, vari kuitawa masabcontracts vachiunderpaywa. Asi hapana chatichanaka mukambani iyoyo. Kambani iyoyo iri padhuze nevhiscostil. Vhiscostil vakuberekera makudo nenyoka dzizere imomo right now. Yakangonyarara, hapana kana chinhu chiri kushanda muvhisco. The whole of maindustries ari mukwekwe akafa akanyarara kuti ndomataishanda kuti kasi tikuenda kumusha. Saka zvangu yaitei chakanaka chaari kuona iyi.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu mukoma Gurajena.
Aiwa, tinotenda baba mazvita shuwa hangu. Vatingi kuti uyo munhu uyo ngaaite zvakanaka. Kana achiona zvangu inomugomera ngaadzoke kumusha yezvino, auye ashande kumusha pakambani yavhurwa nezvangu, ngaabve kusouth africa kwaari kuteko.
Aiwa, vadesire mutape ndinoziva kuti vakaterera. Saka aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, maita basa zvikurusa.
Siqhubeke ngohlelo sithathe umnumzana Dumisani Ngwenya. Kunjani baba Ngwenya?
Hayi, siyabonga baba Nkomo, linjani?
Hayi, siyaphila. Usibambu ngaphi?
Sise South Africa.
Kunjani eMzansi ba?
Hayi, eMzansi sihleli kodwa sesifuna ukubuyela ekhaya.
Uya vote.
Ya, uya vote kona besi pekele 100 days lebe sithenjisiwe. Ileli vanda lele belivele lizifakile embusweni wabo. Kodwa sokuveze sobani ukuthi mase sivota wonke umuntu sekwazi ukuthi kumele avotele nga. Siyabezwa o-desire lapha bayakhuluma ukuthi sisePitori kumnandi ePitori, kungani kungabi mnandi khona lekhaya. So kulabanye abantu ukuthi bayamobilize, abanye abantu esihlanganele nabo elizweni abaphethe ama-ID abadlalisa ivoti besibisele muva abantu abanjengo-desire. Yikubona kuqala kuba nemisindo abantu bechayana bevulalana kungachaci ukuthi umsindo uvelela kuzani PF kumbe uvelela ku-MDC. Kodwa okubalulekileyo vele ukuthi izani PF angeke iluwini ukhetho lonyaka. Mina njengomuntu omutsha vele angeke ngikhathi ivoti yami ngivotele ubaba uMnangagwa, ngoba ubaba uMnangagwa uhlanganela lezinto eziningi. Khona manje siyabona ukuthi ubaba uMnangagwa ikhona izinto azidlalayo. Ungabheka kukhona la akaphuma khona enyuzini laba emkhipha abanye, ngoba iZDC vele siyayazi ayimkhiphi ma ekhuluma izinto ezibhedayo. Kuke kwaba ne-kip la eke yaphuma ku-SABC ubaba uMnangagwa etshela i-youth yezanu-PF ukuthi u-former president usengathi kukhona intahleli phezu kwayo, kukhona esikulindileyo, ma kungavela sizodila naye indaba yakhona. Okukhomba ukuthi yena ngokwakho ubaba uMnangagwa akulanto ayibhekileyo ye-development, ubheke nje ukusekela umbuso wakhe nesihlalo sakhe. Njalo futhi uzokuba yinkinga phezu kwalona olukhethe mase eseluluzile.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana Ngwenya. Uphenduke baba.
Hayi, siyabonga baba.
Sithathe omunye umlaleli njalo. Kwabasanda sixhuma uhlelo ngolwenu, uhlelo lwe-Studio 7 The Connection, uhlelo lwabasakhulayo. Isikhathi sosihambile sesisalelwe yimzuzu emingaki 5, 6, 7, 8 minutes before the top of the hour, before uhlelo luyaphela. Kodwa Timbotora Mtereri sithathe umlaleli mkoma Nyakabawu. Makadiwa Nyakabawu.
Ndipo makadiwo.
Hayi, watinofara kana muchifara.
Aiwa, tinofara.
Tipeyo pfungwa dzenyu mukoma wangu, mainzwa nyaya iri mugango.
Ya, ichokwadi. Isu zvatinotarisira sewa vana vemuZimbabwe wechidiki. Tinongotarisirawo kuti sarudzo dziitwa zviri pachena. Kuitira kuti ramangwana redu rive rakajeka. Iko zvinezvi tiri kukura tisi generesheni iri kutarisirwa kunge inge ichisimudzira nyika. Saka tinotarisirawo kuti tiwanewo mabasa, tiwanewo mari dzedu dzemuZimbabwe dzatinoshandisa iri karenzi yedu yomuno. Tichitarisirawo kuti basa rudzi dzatikatarisana nazvo dziitwe zviri pachena, free and fair.
Saka ndedzipi nyadza muri kuda kuti kana hamena chawina ake kuti ndiani, asi ndezvipi zvamuchange muchitarisira kuti uyu munhu kana akahwina uyu from day one ndoda kutange achigadzirisa nyaya idzi 1, 2, 3, 4?
Nyaya yekutanga ndeyekucreata employment. Nyaya yechitwo ndeyekugadzirisa panhau yekarenzi yedu yomuZimbabwe. Mari hatina, tofanira kunge tiine karenziwo yedu muZimbabwe. And then chechitiri tozotarisawo kuti kudhevheropawo nyika, tifambidzanawo nenyika dzakatikomberedza, especially vana South Africa, vana Botswana, vana Namibia. Tikaenda kutarisa kuZambia, tozotarisa nyika yedu chaiyo yakazvimirira, tasara tichikumashure zvakanyanyisisa. Saka tikutarisirawo kuti panari paari kupinda nguva unowo zvokuita, especially employment, tozotiwo mari dzedu dzatinoshandisa kudhevheropawo tofananawo nedzimwe like ana South Africa, vana Botswana, vana Namibia, vana Zambia. Zambia yaivo kumashure but by now yaakumberi kwedu. tikutarisira kuti tifanane nenyika idzodzo, tibatane, tifambidzano neupenyu huriko mazuva ano.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Nyakabao.
Aiwa, ndatendawo chaizvo.
And coming back to you, Itai, I know you have a lot to say, but as brief as you can. You know, American politics are very different from our politics back home. Moral issues matter a lot, except, of course, if you look at the previous election, and I'm not going to elaborate, but there is a Republican politician who resigned this week in Iowa. He's a married guy, and he was caught on camera on video in a bar, in a nightclub, kissing another woman who is not his wife. And that brings me to the question, Itai, does morality matter to the Zimbabwean electorate? And you have 2 minutes to respond.
Yeah, moral issues do matter, but because of the economic situation in Zimbabwe, our mothers, our daughters, our sisters are engaging in these unbecoming behaviors because of money. It's not them to blame. It's the economic situation. And it's an angry nation as a current recruiting. Zetokwadi Hunu, Tino Koshes as a Kanyanya. Asianja Zedu, Anamai Wedu, Aurora Wedu, Wanaskana Wedu, Wakuitas, Negazeti Fambi, Negutaku Mir, Wanu Hupenu, Akunzeresqua. ZANU-PF. Saka tsika zvinenge dzakuenda parutivitana. Ndiko kusaka tiri kuti vanhu ngavabatane maopposition. Tibvise chinhu chinonzi ZANU-PF. Kana ZANU-PF ichiri pachigaro, we cannot talk of moral behavior. Hakuna, hapana zvakatotsitsirirana, hatina zvatotombogona kuita. Haitingori nyaya yechipambi chete. Wana wedu wechidiki. We do not know what they are into drugs. What we told us is not darker. What we put us is not darker. We could do a business stress. Waparidzire vanhu kuti tendeukai uchiyo kudenga vaswedera padyo. Wadzidzise vanhu kuti upombwe hwakashata. Wadzidzise vanhu kuti morals ubuntu unokosha. Asi kana munhu aine nzara hakwanisi kuteerera izvozvo. Asi zvekare uyu I cannot comment much about it. Nekuda kwekuti mazuva ano kune technology pamwe akagadzirirwa hake hatingazvizivi. Asi zvinhu zvatakusangana tiri mazviri chaizvo 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 kuti nyika yedu yasvika pakuora, yasvika pakusvika papoindi yekunyanyisa kushatisisa nokuda kwekutadza kwekubatwa kweupfumi nezanu pf. Kuti tikwanise kutaurira vanhu zvetsika, ngatitange tabvisa zanu pf.
Thank you there, mukoma Matsakaire. Vengimbuzile Matsakaire kuti abantu vasazihlupa kakhulu yini ngobuntu xa bekhangele ukuthi ndizavotela bani kulo munye umpolitician umrepublican lapha orisayinileyo kule viki. Ulo mfazi uthethe kodwa uba nje e-night club ekhisa omunye umfazi eqabula omunye umfazi. Ngakho bembuza ukuthi eZimbabwe abantu bale ndaba lakho yini kakhulu khonoko into zama-moral issues. Matsakaire uthi yebo kunjalo kodwa kathesi abantu abakugijimisayo kakhulu. That's our show tonight. Let's make another date next week. I'm your host, Tungamilinkomo. Kunai Zimbabwe.